Real dialogue, okay? Dialogue on the only way to go. Initiative, the Academy of Women to Gabriel Wenika, Bio Chayo. Those not better is Mazimbabwe. That's a panic touch in the one or two.
Vasarwa Kamuno, see now, Ramiz.
Ah, listen. Dolori Yasubudana Pachena would be. I know I mean, I can ask the arbiter of Ramazan, Yaninan. Dialogue Gemangana,
Dona kuya chiri chenga. Kondi makanda muri muna mapati mogaere. Andi tiva ne mapati variko. Wanda.
Rasarwa.
Onare bogo. Ati kura baguta oriana. Tizi kuti. Na oriano gazi zika no kuti. Wezani kuto na wamna ngagua. Waru da kuto wiyo ona opa na oriano. Kuto diyo waru da izira. Wazi tinoto wana se iyo diyo wana da mutiko guru kuti tisi tapata awe izos. Taka isusu taka tinoda. Neutral mediator. Asiri iyo. Kuto sekoto anadongwa nao. Oda wakansi wakuchiza marif.
Zina mukaramba muri kunze. Vamwe vose 20 something vachiuya. Imuri kunze. Imini hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako. Maideas ndiwo anobatsira.
Haa ngatimboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira. Zvekutagara muri vanhu vasina. Sati kwenye election kwa wiki ndapo, wangwana wana mazero pa polling station. Mwendo, awana
wapu
nini hila. Chineta kute zishande wapu nilazi. Mununga aende aina wana wamira, like nini. Kutiba, muno tawara kukala nini, sino kererwa. Nekuti wana kwa jitu wapu nilazi, wane wana wakawa tuma. Wande awasina wakawa tuma, warukumbo mirisa ani.
Aiwa aya matokse haasi, wane wakatuma, kana wakasaruza watunga miri, dee watunga miri. Kana bazo uye vatino masapota. Ndo patino zoona kutu une vanga une vanga. Atrizo zikuru kuti wavatunga miri. Chimbo endesai mchunga miri wenyu. Ando sangana ne vangwe vatunga miri. Asumu chizo hati mchunga miri mkuru wenyika ino. Ndi president idi munangagba. Simbo.
Aiwa. Wangita niti wari weja mangana. Ndiyo weja mchunga miri la hariko. Wamwese yaza wana waru tunga mirira. Awuzi tunga miriri. Wana onarubu, wana kupe, wana madugu, wana muteki, awana waru tunga mirira. Mutawa were ngepa waru tunga miriri.
Masashora mboza neno zimbira.
To dzoka kwamuri onarubu porusingasi, tichitarisawo mamiru akaita zvinhu munyadzi zvehupfumi. Munoona here hurumende yeZanu-PF ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvese izvi?
Kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi tingadisiri patiri pano. Tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down. Saka kuramba tichitoenda nyika ichitofamba kudai kureva kuti pane utungamiri huri committed weZanu-PF hwakasarudzwa huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino. Upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa. Asi izvezvi ngativei patient. Tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka. Takatoudzwa wani kuti pazviri kutanga kugadzirwa apa kuchamboita kakugeda-geda kwemazino. Asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani tarisai mumasupamaketi medu. Tine mbuya zvakambosvika pakuti panga pava pasisina pava empty masupamaketi, mashops and so forth. Asi iye zvino izvi mari yako chete kana wapinda kusitoro unowana chaunoda. Saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa. Iyo mafuta ndinoziva kuti vasaruwaka vachataura nezvemafuta nezvimwe zvakadaro. Mafuta edzibhotari nezvakadaro. Chokwadi kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati ariviswa mumaservice station. Ngatichitaurawo ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muZimbabwe.
Honorable Sarwaka.
Kutoshandurwa kwakaita kabhineti sendo rinei mucherechedzo yekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba. Vagumbo vaingovimbisa vana venyika inoti mafuta tinawo, mafuta tinawo, pade vanhu vakiwa vachingowedzera kureba. Saka anyayo yoyo dai tare mikidzwa ndezanopiwa kuti indomire kunyedera vanhu. Ibvume. Chinoita kuti vanogona kugadzira nyika. Kutanga vabvuma kuti vari kutadza. Vakabvuma kuti zviri kuvaremera. Vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira. Kana ukatiwa hausi kugona woti ndiri kugona. Unobatsirika sei? Izvozvi zvinyanya kutaura iri mumashopu zvinhu zvirimo. Zvinhu zvinezvi zviri mumashopu handizvo kuti zvigaremo pano, ndezvekuti vanhu vatenge. Vanhu vanova muZimbabwe vari kuzviona hongu zvinhu zviri mumashopu. Vanhu vari kuswera nenzara, vanhu vari kurara nenzara mumishomo.